Vamunanga kwawati mabazi aya ndemamwe mabazi mazana matatu akatengwa nehurumende kuChina neSouth Africa yakamirira kuti mabazi mazana mashanu ayakatenga kuBelarus asvike munyika. Vamunanga kwawati vakatenga mabazi aya mushure mokuona kuti mabazi avakatenga kuBelarus achanonoka kuuya. Vati mabazi aya achatakura vanhu kumaruwa nemadhorobha pasi pechirongwa chehurumende chekuona kuti vanhu vafamba zvakanaka nemitengo iri pasi vasingashungurudzwe. Vati pane urongwa hwekuti vanhu havachatenga matiketi ekukwira mabhazi zuva nezuva uye vanenge vave kutenga matikiti pasvondo, izvo zvinoita kuti vasashungurudzwe nemahwindi.
And yourselves, if you have a card, you'll be able to know, instead of going per queue kumira kuti mabhazi yasvika rivani, aiwa, you train your phone to tell you kuti iko zvinochimhanya pabhazi stop rakusvika, haona zvokufungira. Foni yako inoita kuti chiregera kurya chikafu chimanya pa bus stop. Bazi rakudini rakusvika.
Vatiwo chitsotsi chaitwa nevachairi chekutengesa dhiziri kana kufamba nenzira dzisingabvumidzwe chichapedzwa neurongwa hutsva uhu.
This system can be rolled out for the entire country. Regaone. This issue kuzvusika chika zvinomwa kusenzo mwana 10 zvomwana 2 zvokumana 6 zvopera. Zvazvichimwa fuel. Zvoenda pasango zvorobisa madhiramu zvonotengesa kukoside milk. Chinongova kachamwa cho chinorekoda iko zvinochamwa chafamba nepapi kachodzoka secho chambomwa manje manje hakuna kwachena chachionekwa.
Zvichitevera kukwira kwemari dzemabhazi munandira gore rino, kambani yeZupco yakatanga kutakura vanhu mumadhorobha ichishandisa mabhazi emamwe makambani muchirongwa chakafarirwa neveruzhinji zvakanyanya. Pari zvino Zupco ine mabhazi anodarika mazana maviri uye kuuya kwemabhazi matsva aya kunotarisirwa kugadzirisa zvinhu munyaya dzekutaurwa kwevanhu mumadhorobha. Mune imwe nyaya, sangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo rinoti harisi kufara nenyaya yekuti hurumende iri kuramba ichimbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira munyika richiti iri kuashaisa mukana wokuita basa ravo pachena. Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa munayo vaMcDonald Munyoro vati hurumende inofanira kuvandidza mitemo yakaita sePublic Order and Security Act nekukasika, vachiti ndiyo inoshandiswa nemapurisa kuvambunyikidza.
Kuburikidzawo zvakare nepress statement yedu, tine zvatakumbirawo kune hurumende yedu kuti mitemo yakaita sana ai panana posa cabinet yakabva kubuda mazuva apfuura vachitanga basa rekuti mitemo iyoyo igadzirwe ichienderana neconstitution. Ende isusu tarisiro yedu kutiwo hurumende kuburikidza neparamendi vakoshedze basa iroro, nekuti mitemo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda mairana nemashandiro anoita maNGOs.
Munguva pfupi yapfuura, masangano mazhinji anoshanda akazvimirira akaita seCotrad yekumasvingo akavhiringidzwa nehurumende, uye vechidiki vakarambidzwa kuratidzira pamwe nekuti vaendese gwaro ravo renyunyuto kuparamende, uye vanoti izvi hazvifaniri kuitika munyika yakasununguka. Vati zvakakosha kuti hurumende itevedze bumbiro remitemo yenyika iro rinopa vanhu mvumo yekuratidzira pese pavanodira. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.